handisati ndaona hangu chirongwa chakaita saichochi semunhu anga asipo kwemazuva akati oo. Asi zvandinoona ndezvekuti iko zvino makambani edu ari kushanda padoko doko nepavanokwanisa kushanda napo, tingati 35% capacity utilization. Saka kuti munhu azonooda zvinhu kunze anenge atoona kuti muno mukati umu ashayiwa, kana kuti kana kusiri kushayiwa kwemuno mukati, zvaanokwanisa kuwana muno mukati zvinenge zvichidhura kudarika zvaanowana kubva kunze. Saka zvese zvese hazvo nematarisiro amunoita zvinotaridza kuti vanhu vebhizinisi tinenge tabatwa kwiyo zvakare. Apa iwe wanga wachitova uri kushanda zvishoma kudarika zvaunokwanisa kuita. Saka ndinoona fanika zvinokwanisa kukanganisa business.
Toti mutemo iwoyo wadzikwa, hurumende mungaona ichikwanisa here kumanikidzira kwatingati vachirungu kuinforsa?
Ya, ukava iwo mutemo wenyika, vazhinji vebhizimusi havadi zvokushanda vari kunze kwemutemo. Saka vazhinji vacho vanotoedza havo kuti zvinotoita sei kuti tipinde mumutemo imomo mushomazai. Asi kuona kwandiri kuita ndezvekuti zvichange zvisingaitiri business zvakanaka, endi pane zvibingi zviri kutitadzisa kuti tishande patinokwanisa kushanda napo. Saka ichi chinoita sechipo chibingi chiri kutoiswa futi pabhizinisi. Iko zvino tiri kuona sokuti dai hurumende yaya kwanisa kubatsira vanhu vemabhizinisi zvaitiitira nani zvikuru.